Dr. Trent vari kuremekedzwa pamwe chete neshoroma yechidzimai yemuAmerica Oprah Winfrey. Dr. Trent ndivo chete chizvarwa chemuAfrica chine chiumbwa chichaparurwa nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vakawana mukurumbira mushure mekunge vataura norondo reupenyu hwavo pachirongwa chaOprah Winfrey. Dr. Trent vanoti vakaroodzwa vachiri mudiki. Rinova dambudziko rakasanganawo naamai vavo pamwe navanambuya vavo. Vanoti pavakasvika makore gumi nemasere vakanga vatoita vana vana. Vanoti kunyangwe havo vakaita vana vachiri vadiki, izvi hazvina kuvatadzisa kuti vadzokere kuchikoro. Vanoti vakatanga nezvidzidzo zveordinary level uye zvakavatorera makore makumi maviri kuti vakwanise kuwana doctorate ravo iri muAmerica. Dr. Trent vanoti shuwiro yavo yanga iri yekuti vavake chikoro izvo vakakwanisa kuita mushure mekuwana rubatsiro kubva kuna Oprah Winfrey wemari inoita miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Vanotiwo vakawana zvakare rubatsiro kubva kusangano reUnited Nations vasati vapiwa ruremekedzo rwepasi rose nemusi wemuvhuro. Dr. Trent vanoti vari kufara zvikuru nekuremekedzwa kwavachaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe nhasi manheru pachirongwa chichaitwa muNew Jersey.
Just humbled to be among the 10 women.
Ndiri kufara neruremekedzo rwandapiwa kuve pakati pemadzimai gumi acharemekedzwa muNew York nezvivakwa zvichaparurwa muguta iri nemuvhuro. Ndiri kufara zvakare nemabiko arongwa ekupemberera chiitiko ichi achaitirwa muNew Jersey nemugovera. Ndiri kukukokai mese kuti muve muri pachiitiko ichi.
Please come join me. See you in New York.
Mumwe wevari kuronga mabiko ekucherechedza Dr. Trent muNew Jersey, amai Lorraine Magdalena Takaruza, vanoti urongwa hwavo wemanheru anhasi huri kufamba zvakanaka uye vari kutarisira zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana kunge zviri pachiitiko ichi.
Tashamisika mufunge. Vanhu vari kubva kuAustralia, kuUK, makona ese enyika inoyi United States of America, vamwe vakatitanga kusvika nezuro kubva kunana San Francisco, California uko. Mai Trent vashedza vanhu vakawanda kufunge vari kufara navo. Nevana vechikoro vekuZimbabwe vari kutanga mafirst year akauyawo, takawana mukana wokuvawanira masponsorship yekuti vauyewo kuzoona kuzonzwa Dr. Trent vachitaura. So as iye zvino akamira zvakanaka mufunge. Mai Trent vakatouya fulechitatu vatomuno vakamirirawo ende vari kunzwa rufaro nekuremekedzwa kwavakaitwa uye nekuti isusuwo sevanhu vemuno vanogara muno muNew York nevamwe vese shamwari dzavo tarongowo mabiko akanaka ekupembera nokufara navo.
Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti nyika iri kufara zvikuru neruremekedzo ruchapuwa Dr. Trent nemuvhuro.
Dr. Tererai Trent is doing Zimbabwe proud through a loaded.
Nyika iri kufara nemabasa ari kuitwa naDr. Tererai Trent. Ruremekedzo rwavo ruchaita kuti Zimbabwe neAfrica pachezvayo zvizivikanwe sezvo guta reNew York richange riine chivakwa chaDr. Trent richishanyirwa nevanhu vazhinji pasi rose vachiona chivakwa ichi. Tiri kufadzwa neruremekedzo uyu. Mwari ngaaitire Dr. Trent zvakanaka.
God bless Dr. Tererai Trent.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakanyorawo padande mutande reTwitter vachikorokotedza amai Trent. Mukuru weRosaria Memorial Trust muzvare nyaradzai gumbonzvanda, avo vanova zvakare Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzekuroodzwa kwevana vasati vabvazera vanoti vari kufara zvikuru neruremekedzo riri kupiwa Dr. Trent sezvo zvichibatsira kusimbaradza vamwe vasikana vechidiki vari kutarisana nedambudziko rekurodzwa vasati vabvazera.
Tikufara zvikuru nekucherechedzwa nekukosheswa nekurumbidzwa kuri kuitwa mabasa aDr. Tererai Trent vanova mwana weZimbabwe chiedza munyika yedu. Tichitarisa kwavakabva neupenyu hwavo, experience dzavo panyaya dzekukura and also how then despite my challenges avo including the childbirth vakakwanisa kuzocommit kuti ndiende kuchikoro and then she got a doctorate and vavazotanga the Trent Foundation iri kubatsira zvakasimba kuno kuZimbabwe nechikoro chavari kurano. Saka inini I'm just so proud kuti here is a woman mudzimai anoziva kwaakabva uye achitarisira zvikuru kuti asimudzire nharaunda. Saka dai waro mabasa akadai aramba achienderera mberi zvinongoda kuti tine tirarama mukusununguka kwakakwanira kuti vanhu vanoita mabasa akadai varambe vachiita nemwoyo yavo nekushinga kwavo.
Vamwe vari kuremekedzwa nemusi wemuvhuro ndi Oprah Winfrey, muimbi Pink, vanoita zvemitambo Nicole Kidman, Jane Gorodow, Kate Blanchett, Ivo Amaitererai Trent, Janet Mock, Tracy Dyson, Cheryl Strayed naGabby Douglas anoita zvemutambo wegymnastics. Dr. Trent avo vane rimwe bhuku rinotaura nezvenhoroondo yavo vakasvika muAmerica nemusi wechitatu vachibva kuZimbabwe. Dr. Trent vakaberekwa muna 1965 kuKaroi mudunhu reMashonaland West uye vane sangano ravo rinonzi Tererai Trent International iro rinoita mabasa ekusimudzira vanhu vari kumaruwa muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Marvelous Mhlanganya huye.